Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi. Uri musi wechina, chivabvu 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchinongwa chanhasi. Veruzhinji vanobatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora mashoko egurukota rezvevashandi ekuti madzimai aya ari kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nemutungamiri weBritain amai Theresa May murwendo rwavo kuBritain. Nyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera tsvarakadenga yekuSouth Africa, muzvare Gabriela Angels yonzwikwa nematare edzimoswa muPretoria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vabatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora gurukota rezvevashandi nemashoko avo ekuti madzimai aya ari kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuhwange aya audza Studio 7 kuti nhasi vangu vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wamadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Stole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Chose madzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai matinzwawo matipawo mari dzevarume vedu. Isu satisi kuita zvepolitics, vanhu vari kuti tiri kuita politics. Ndikanzwa kudaro ndonzwa ndichida kuchema, tiri kuchemera mari dzevarume vedu, hatisi kuita zvepolitics kana tinoda mari, hatisi kuda raisi. Raisi aibhadhara kuchikoro, ndapota toda mari dzevarume vedu, tinobhadhara vana kuchikoro, titengawo mapedzi nesuo. Ipapa hembe dzamaoneta akatavoreka, hatina kana chatinacho mudzimba dzacho dzatinogara. Toshandisawo mapublic toilet, mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isitogara mapublic toilet one chamber pavanhu vari thousands.
Amai Stole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Iye zvino nhamo yaitika muhwange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chifambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hufu kuitira kuti newe urarame, asi murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana. Kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi urapise vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7. Ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaiti taitirapira vana vedu vese, asi zvino takapiwa family planning kuti ufana urapisa vana vari 3. Ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isusu zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti tikaitika varume vakaenda kuno tinochema vano victimizewa kubasa, vano visiwa basa, vakada kustrike vano visiwa basa. So isusu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tino demonstrate kuti hwikwewo.
Amai Filomela Mausi, Vashoro Grukotarish Vashandi, Vachitise Madzimai Vashandi Vekuwange Colliery, Varukuskwera Pamwene Kurara Mutende Vachiratidzira, Vaine Tariro Yekutuwo Matambudziko Avachagadziriswa.
We are there! Tavasiya vana mama vakagara patenti. Zvavari kureva kuti hakuna munhu patenti. Tiripo tiri patenti from muna January 29. Tichiripo chero akasvika hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvakachitaura zvasingafambirani nesu. Zviya zvakuti hatipo tiripo patenti vana mama muhange. Sisu hapana zvepolitics zviripo muhange. Hapana. Zvavari kutaura isusu zvavakataura nezuro ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure vangadero isusu tichitambura muwange aiwa veduwe hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu so far.
Amai Sibonisi Hwedlovu avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupeshedzera vamwe kuti varatidzire vati vave kutyira kuparadzira utachiona weHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane 1 month ashaya izvozvi ndichiri kuchema murume wangu saka kuti vana vadle ndodii ndakuenda mubhawa muya ndonospreada AIDS oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vadlere. So ndichitaura kudai vana tavasiya vari panze kwemaketi havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhange kuya zviri kuitika. Inini ndiri kuchema nekuti I've been working yese secret yemukorari ndakaiona management yese iyangaiviswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangson Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhange Colliery vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikatirege tibata nemadzimai kuti mari dzemarume awo dzibude kuti mumba zvo vanoshuvira zvinge zvichiitwawo ndozvaita kuti tive pano nemadzimai wangu tichibatana.
Vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira kugurukotera zvevashandi bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende. Hatina kukwanisa kunzwawo divi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vakasangana nezuro nemutungamiri weBritain amai Theresa May muLondon. VaChamisa vakasanganawo negurukota rinoona nezveAfrica vaBoris Johnson. VaChamisa vanga vari muBritain vachiita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevakuru vakuru muhurumende yeBritain. Nhasi vaChamisa vanga vachifanirwa kuburitswa pachirongwa cheBBC cheHard Talk icho chinopakurwa naStephen Secker, asi chirongwa ichi chichaburitswa rimwe zuva sezvo nhasi changa chichitaura nemutevedzeri wegurukota rezvekunze reIsrael zvichitevera zviri kuitika mukati menyika iyi. Mutauriri wavaChamisa vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa rwakazadzisa chinangwa cherwendo rwavo.
President Chamisa vakakokwa neinonzi Oxford inova platform yakakura zvakare yakambodevswa vakawanda vanoremekedzwa vature mashoko pano Oxford Union platform iyoyo paOxford University ndochavanyanya kuendera. Vabva vangoshandisa mukana wavo nekuve kwavo kuUnited Kingdom kusangana nezvinhu zveruzhinji rwavana veZimbabwe rwokuparapara nekutsvaka chokurarama muUnited Kingdom. Vatorawo zvakare mukana iwoyo kusangana nevakuru vakuru vehurumende yeUnited Kingdom zvakare nekutura mashoko kumaplatform akawanda kana kuti atingati pathink tank ari imomo muUnited Kingdom.
Kusanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBritain izvo zvakanziwo hazvisi kuzopiwa mukana wekupinda musarudzo. Kunosimudzira nedzimwe nzira dzipi mumusangano weMDC?
Aiwa, parongosangana vana vanyamunhu vanofanira kuchinjana mashoko. Ko vana zvizvarwa zveZimbabwe kavachamisa vatanga vari mutungamiri weZimbabwe mwedzi mushoma ichatevera. Ende vanofanira kutura mashoko mwana wese weZimbabwe avasangana naye.
Vakataridzwa kunyunyuta zvikuru pamusoro pehurumende yavamunangagwa. Munoona sekuti vanhu vakatambira sei mashoko akakandwa navachamisa mudare?
Chandingangotaura ndechekuti vakave nemusara wakanaka chaizvo nevakuru vakuru vehurumende yekuUnited Kingdom. Sokuziva kwako Evans, nyaya dzakadzidi kutaurwa, nyaya dzediplomasi hadzidi kutaurwa wakamira pachuru. Inyaya dzekutaura vanhu vakavhakana madhoo. Chandingangokuudza ndechekuti inyaya dzavo dzese dzavakataura nehurumende yekuUnited Kingdom dzakatambirwa muatmosfera, kana ndingangoti muurongwa hwekunzwisisana nekuremekedza. Zvuri ndingatange kudoma nyaya kuti vakataura inei, haiwa ndingati hasiwo maitirwo anoitwa nyaya yedhiplomasi. Vakataurana zvakanaka, vakanzwanana zvakanaka, vakapedza misangano wavo nekuremekedzana nekukudzana kukuru chaizvo.
Mutauriri wavachamisa vaLuke Tambonyoka vachitaura parunhare vari muHarare. Mukuzeya nezverwendo rwavachamisa, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwavachamisa nevamwe vavo vavari navo kuMDC Alliance, maonero angu rwanga rwakanangana nekuratidza nyika dzokunze kuti aiwa tiri pano. Kana muchirangarira vachamisa havana kumbonyanya kubuda muZimbabwe kubva ivo pavakatora kubva kuna vatsvangirai. Saka urwu rwendo urwu rwanga rwuri rwekuudza pasi rose, asi vachienda havo kuri kuUK kuti aiwa taapano tisi utungamiri hutsva weMDC, tine MDC Alliance. Mukatarisawo vakagona kuenda kunoadresa kuUniversity yeOxford, vakaenda kuChatham vachitaura nyaya dzekuti MDC chinangwa chayo takamirirei pari zvino ndezvinhu zvinhu zvavari kukoshesa, vakananga kusarudzo. Saka ndo zvandinoona sekuti ndo zvanga zvakananga vachamisa parwendo rwavo.
Zvino mumashoko avo avaibvunzurudzwa nedzimwe mhinduro dzavaikanda vachizotaurawo zvekuti mabhizinesi ekuChina muZimbabwe anoda kuzoongororwa nekutarisiswa, hazvizoitise zvinosimudzawo mhepo here kune vari kuZimbabwe izvozvi vari kuedza kuti pamwe maChina iwaya ane zvimwe zviviri o zvitatu zvavangaise munyika?
Hongu mashoko iwayo anogona kunge asina kunyatsobuda zvakanaka kutitarisa kuti vachamisa vamutungamiri ane mukana wekuva mutungamiri wenyika. Nekuti kana uri mutungamiri wenyika zvinonzi chingawo semananga, hapana risina mhodzi. Haudi kuti utange kutoita vavengi usati wapinda pachigaro. Asi ndinoona sekuti vachamisa vakanga vachingotaura zvinofungwa nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Nekuti vanhu vane mufungiro wekuti aiwa vanhu vekuChina vari kungoita zvinhu zvinovabatsira ivo, asi zvishoma shoma zviri kubatsira vanenge vari vemunyika iyoyo. Point yandoda kuti nditaure vazininga ndeyekuti vachamisa havasiri an ordinary person, vachamisa mutungamiri. Naizvozvo matauriro avo anoda kuti atikwirirei, asaita sekuti ndivana mujibha vari kutaura vari mustreet.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza, vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa. Magweta anomiririra sangano reAfriForum, bato rinopikisa hurumende muchatiregerera. Magweta anomirira sangano reAfriForum vazivisa nhasi mudare redzimhosva kuti nyaya yevaimbove mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vasasungwe mushure mekunge vapomerwa mhosva yekurova muzvare Gabriela Angels gore rakapera ienderere mberi mumatare. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Rimwe gweta ramuzvare Angels vaGerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa. Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa. Atiwo akaregerera mai Mugabe asi chikuru kwaari ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva vatongwe uyewo nekukumbira ruregerero. Amai Zane Nxwane avo vanomiririra sangano reCommission for Gender Equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matano akakodzera. Gurukota South Africa panguva iyi amai Maete Ngwane Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakanga isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiriri weAmerica weWhite House washora zvikuru kurwiswa kwaitwa Golan Heights neIran. Muzinda uyu wati zvaitwa neIran zvekurwisa nzvimbo yakatorwa neIsrael hazviatambirwe uye chinhu chakashata zvikuru mudunhu reMiddle East rose. Kurwisa kwakapfurikidza mwero ndiro dambudziko guru rakatarisana mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi, avo vari kutanga temu itsva mwedzi unouya zvichitevera kukunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa muna kukadzi. Sangano reZimbabwe Democratic Institute ZDI riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirira sarudzo. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari vekwamutare vawana mukana wekudzidza nzira dzekuchengetedza kodzero dzavo munguva yekuvhota uye zvinhu zvinogona kuitwa zvinogona kuvhiringa tarisiro yeveruzhinji. Vachitaura pachirongwa chaitwa nezdi chipangamazano musangano iri, vagift siziva vati chinangwa chavo ndechekuda kuona kana paine mutsauko wakanaka munyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa varobert mugabe pachigaro pachiiswa vaemarson munangagwa. Vasiziva vati hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuziva kuti inofanirwa kuita zvakanaka kudarika zvaiitwa nehurumende yavamugabe.
Chinangwa changa chiri workshop yaorganizwa neZimbabwe Democracy Institution yakabatana neASAP patanga chiongorora nyaya yetransition. Transition tichitarisa nyaya yekuti pane hurumende yakabuda kana kuti yakabviswa yavamugabe, uye tiri kuenda kusarudzura 2018 patiri kuda kutarisa kuti nyika dzese dzinoita transition pane pazofanira kuenda.
Vasiziva vati dzidziso yavari kupa veruzhinji munyika yakanangana nekuti munhu wese azive kuti ane basa raanofanirwa kuita muZimbabwe iri pasi pemutungamiriri mutsva.
Isusu tanchitarisa kuti vanhu vakasiyana siyana vatinoti nechirungu maordinary citizen vane role yipi, ndozvanga tichitarisa kuti kana munhu ari vendor chii chaanofanira kuita kuti number one tidevelope yatinoti national vision kuti Zimbabwe itsva yauri kuda ndeipi. Chechipiri uye tanga chitarisa futi kuti maordinary citizen role yavo ndeipi pasarudzwa tuenda muna 2018. Izvozvo zviri important nyaya yekuti vanhu vazive kuti patiri kubva ndekupi.
Nhengo yesangano revanhurume rinozivikanwa nekuti Men as Partners, iro rinorwira kupedza mhirizhonga nekushungurudzwa kwevanhukadzi, vaJames Mudenda vati dzidziso yabuda pasi pechirongwa cheZDI neASAP yavhura vazhinji pfungwa dzekuziva uye kukoshesa kodzero dzemunhu wese.
Kutanga sevagari vekwamutare tiri kutenda neruzivo rwaunzwa kwamutare neZDI wakabata neASAP, nekuti ruzivo rwawaunza rwakanangana nezviri kuitika muZimbabwe kubva panyu dispensation nezviri kutarisirwa nevanhu veZimbabwe mumazuva ari kuteera. Vanhu vari at crossroads. Saka meeting yanhasi tanga tiri kuedza kuongorora kuona kuti new dispensation iri kutaurwa iyi yaunza pundutso here muupenyu hwevanhu.
Mumwe apinda muchirongwa ichi muzvare Mildred Muzanechita vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapiwa. Vatiwo dzidziso iyi yavapa ruzivo rwekusarudza munhu wavanoti ndiye anofanirwa kunge achitungamirira vanhu.
Ini workshop yataita nhasi yatibatsira zvikuru kunyanya kuma community patinobva. Tinoona kuti isusu tichikura ma communities edu akasiwa zvakanyanya, hamuna kana development yakaitika, asi apa taibatsira vabereki vedu vaibatsira magamba kubikira nenei, asi hapana chawaka benefita.
Vapinda musangano vanosanganisira vemachechi, makanzura vechidiki, vemasangano akazvimirira oga uye vakaremara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Kunyangwe hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vari kuda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra oga vari kuti vari kungoita gudzira mukanwa nekuti hakuna zvakawanda zvachinja panyaya yemitemo yesarudzo. Asi veZANU-PF vanoti pane zvakawanda zvachinja, kusanganisira nyaya yekuti matare ari kutonga akasununguka, vachipa muenzaniso wekuti nezuro dare repamusoro rakapa mutongo wekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Izvi zvakatevera kuendeswa kumatare kwemutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira nesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reElection Resource Center mushure mekunge vati madzishe oshe munyika anotsigira ZANU-PF. Iyi nyaya yange ichinetsa musarudzo dzemunyika sezvo madzishe nemasabhuku anga achipomerwa mhosva yekumanikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-PF vaFortune Chasi uye vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese ndokutanga nekubvunza vagonese kuti vanoona sei nyaya yekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Iwo mambo charumbira tangatiinawo pakanyorwa bumbiro yemutemo vanotounzwisisa zvakatonyanyisa, asi zvanga zvitotishamisawo kuti vanorerekera divi vanenge vachirerekera navamwe vavo, uyezve masabhuku tine dambudziko guru rekuti izvo mubumbiro zvakanyorwa zviri pachena kuti havafaniri kuita zvamatongerwo enyika, nekuti munzvimbo dzavanenge vachitungamirira kunenge kune vanhu vamapato akasiyana siyana navamwe vasingadiwo nepolitics. Ivo vane kodzero yekuvhota chete, kwete yekuti vave nebiri vanenge vachirerekera kana kuti veita basa rekushandiswa vachinotinha vanhu kuenda kunovhota vachivaudza pekuvhotera nezvimwe zvakadaro.
Touya kwamuri Honorable Chasi, pane nyaya iyoyi yekuti vamwe vanga vari kuti madzishe anenge anonyanya kushandiswa nebato renyere ZANU PF kusanganisawo iwo masabhuku ari kutaurwa navagonesai.
Aiwa, isu semusangano zvakare nehurumende yedu tinotambira zvinenge zvataurwa nematare. Mutemo ndofunga uri pachena. Mutemo unotaura iyo kuti machifu vanofanira kunge vasina kurerekera kune bato iri kana iri. Isusu sebato hatishandise madzimambo kutikambenera. Ipapa tanga tichikambena hatina kumbonge takataura nemachifu kuti vaite zvakati zvakati. So anenge akanganisawo anenge akanganisa.
Todzoka kwamuri vagonese tichitarisa nyaya yesarudzo, muri kufara here nemitemo yesarudzo?
Aiwa, mitemo yakanyangara iyoyeyo. Takatedza kurwisa zvachose, asi vamwe vedu vanoti zvavanotaura usiku hanzi zvavanozoita kana kwaibva, nekuti mukuru weZANU PF ari zvakare purezidendi wenyika, zvaanotaura nezvinozoonekwa pagiraundi zvakatopesana. Taifungidzira kuti zvinhu zvakafanika kupindwa kwamaballot papers zvinhu zvatingafanirwa kukakavadzana pamusoro pazvo kuti zvive zvakajeka kumunhu wese kuti anenge achizopuwa tenda anenge aitawo zvekuaplya savamwe zvinenge zvakajekera munhu wese, asi vari kuzviramba kuratidza kuti pane zvakahwanzika zvavanoda kuti varambe vachirarama nazvo. Uyezve dzimwe nyaya dzakaita fanika kuti vanhu vafundiswe kuti vanenge vachizovhota sei, inonzi voter education. Tiangofungidzira kuti mutemo dei waitwa urelax kutii munhu wese womuzimbabwe asambunyikidzwa paanenge aida kudzidzisa vamwe panyaya dzesarudzo, nekuti kazhinji tichidzirwa kunobva nekushayiwa ruzivo. Takashamisika zvakare kuti minista wejustice hapana chaakanga achimboda kuteerera panyaya idzodzo, pamwe chete namamwe mamembers eZANU PF. Even mutemo wokuti dare rive nemasimba nekudisqualifya makandidati anenge akonzera mhirizhonga kana zvimwe zvakashata panyaya dzesarudzo vakaramba zvakare kuzviteerera.
Pindurai tinzwe vachasi panyaya yemitemo yesarudzo.
Hurumende yedu nemisangano zvese zviri kushanda kuti tinge tine sarudzo isina kuvhiringwa nevanhu vanenge vachimbonyechedza vamwe kana matsotsi. Ndosaka tati isusu aiwa hatina chekuvanza. Nyika dzese dziri kuda kuuya nemaorganization ngavauye vazoongorora. Pataurwa nyaya yevota education yekudzidzisa mavhotari, zveshuwa hatingangoti munhu akati nditicha mangoti ngaaende anoticha. Vezeki vanenge vachidawo kuziva kuti munhu iye ari kunodzidzisa chii, anoruziva here nezvinhu zvaari kuda kunodzidzisa. Nepepanyaya yemaballot papers isusuwo taichitarisira kuti ZEC i-independent commission sezvainotaurwa neconstitution. Saka tikada kuti chese chairi kuita vanhu vange vakamira vachiona kuti maballot paper ari kuprintwa sei. Maonero edu isusu ndisu tenge taakukanganisa independent yacho, nekuti taakutovaita pachirungu inonzi micromanagement. Taakuvaitira basa ravo ravakapiwa nenyika yese kuti vange vachiita.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU PF vaFortune Chasi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, totarisa musoro yenhau yanhasi. mtungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nemtungamiri weBritain amai Theresa May murwendo rwavo rwekuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lichona njani mtwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
imali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Katisiya bonke siyahleka lokuthi sidle uya sikufuna siyanika 200 nayo siyaphambuthe na impuphu kuphela lesawuthu ithebo yamba siyiphongudinga emgaleni leyana eSwitch lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela makhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard omunye wequla elethekelele kwelebhilitane phansi komanyano we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwo eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambise abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Katisiya bonke siyahleka lokuthi sidle uya sikufuna siyanika 200 nayo siyaphambuthe na impuphu kuphela lesawuthu ithebo yamba siyiphongudinga emgaleni leyana eSwitch lapho kumela khona idelele ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana ngaqeda iphesen kumele ukuthi uthathe ama-results but asezuthatha ama-results ngenxa yokuthi vele wena uyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo kwamagori manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka opheleleyo umakora womzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi awewange unkosikazi Chipo Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale leparlamente amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzawalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokho ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years amadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le-feedback but lanamdla kakabuyi le-feedback uthi ezositshela ukuthi yena usiphatheleni but kuparliament sesiyakhuluma esingawaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo eze-5 years le-salary yamadoda ethu ipay sile-8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare uMnumzana Mavila Khumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele lundaba leyo kakhulukazi uminister uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana namhlambone umntwana sibili oku-grade 2 ade khona kumatch le of course enxe bebengafuzanga babuyelayo kodwa babuyelayo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele 27 useHarare ngiuGibson Bebe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uLotendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona lezi phathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
UMnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBritane ngamalungiselelo okhetho lweZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika, uNkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso
and
ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs
editorial team.
Sahlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe Shadow Minister of Foreign Affairs
Zimbabwe,
Emily Thornberry
Foreign Secretary.
Sabuye sahlangana le editorial team
Times and
lama economists. Sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu abeparlamente ngeZimbabwe. Sazobonana le Foreign Secretary uBoris Johnson.
sazobonana nabe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba, sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi ngakwele Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlanganele labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coltart uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Elihulumeni yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi, kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezo zama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe, sibone kulilungelo ukuthi sikhulume labo, njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela uMnumzana Chamisa njengomongameli womanyano we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
UNelson Chamisa umuntu owakhethwa iMDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela iMDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo, ngoba masisithi siyakhangela kathi singase Zimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
UMnumzana Coltart lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa lo-Tendai Biti sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe, njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe sizi kubo ukuthi banqobe ukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama lomngeza Chisa Sibanda.
Silokhu sikudaba olufanayo, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance uMnumzana Walshman Ncube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele aye xoxa le-Oxford Union ngevision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngapi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga nalezi lungiswe kwenza ukuthi ukhetho labanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in iku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza yamukeleka ngcono yini?
Ah, be singekho ekuncintisaneni lezano kumbe lo hulumende kamnangagwa asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini enkulumeni zabo. Yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasekulator usikhwica mfundo weBhilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonguthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Liseli ubonile lo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokuhluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth lemiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje eWest Commonwealth. Kanti lehlekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la uGrey Prison azendisanga ukuye court ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala ngeholo la ukuthi holo la ku lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwejustice for abantu ababotshiwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlukuye nabe court enxa kule possibility laphakathi wena ngathi njengoba bekwi-strike enxa lokudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi se-ZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yi-Studio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala iziboshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhe silinde ukuthi singene e-court khona phe Westcom, kodwa ke azange sike sithole lelo thuba. Baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi abanye izibotshwa zisabuyi, ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye, ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni, ukuthi uthi amalungelo ezibotshwa asanako asananzelelwa. Kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile e-court i-48 8000 bamunsuke ezimbili zingaze zise zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakitsanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa, kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa, ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimotha zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacaba la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba, njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana, sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lithule izijeziso zenotho elazethesa ele North Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. Ele North Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. Elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea, kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. Elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokho nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa onkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Isinqumo le futhi njengebandla likhokela ngobaba Advocate Jamisa sebetayela umanji amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo. Njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekelwe kwembuso zaseZimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ukulandela amasiko. Njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo. Uma yena nguye eyinkokeli yezinduna zonke iZimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavoteli amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sokuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Ubaba uChuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso? Kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona sisekelwa yi-constitution elizwe eZimbabwe. Akula muntu whether uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisolja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususeze nokumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho. Ibandla lezanu p f asobandla lokudlwangudlwangu. Nxa ubaba uShaka Mbira eyitha izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahamba ayo-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angakuphumiseli phandle besokusephula umthetho welizwe laseZimbabwe ouza senza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama uMakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende wezanu-p f uthi yena asilamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani.
Baba uChuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni uqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo oMakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo litindwa ngobani?
Okokuqala, lathi izanu PF njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iVEC abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina njengamabandla sime eceleni sisekele iVEC yenza umsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa. Inkinga esiba nayo ikuthi bakhona abanye abantu abasebefuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba ivota ubususithi iVEC ibisibuyisithi khona kumele siyekhangela ivota zoba kanti susuthi qi sesifuna ukubuza ukuthi ballot paper liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi weVEC kileyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo musho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugcile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili aphana sibe kwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi as
sazi ukuthi ipepa elibhaliweyo lele lokuvota libhaliswe ngapi njalo siprinta amabhalothi amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala inombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibama amavoti amaningi ayidlula amabhalothi la ukuthi azowaprintinga
mthumene akuyigqibe ngamafitshane
ebalulekileyo lapha ngikuthi kona into yonke leyo ize nxa isikwenzile isikhethe le nkampani yokuphrinta amabhalothi lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhalothi mzwana efika sizabe sikhona sonke sibone ntuntu kuhambe njani la mzwana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke even phansi khona ngale ama-agenti ethu abe khona ukuthi areceive amabhalothi lana nxa efika kuma-polling station abone ukuthi kona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana
ivoti
so angazi why sifuna uzantu sidlala ubacathela le ntweni elula kangaka
abantu bezani liduka ngamanga kungazwangitshela ngesiso engasibonayo ukuthi sinyithwe nini
unkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu-p f umnumzana Joseph Chuma kwanele mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo.